mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevana vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Bato reTransform Zimbabwe rinokurudzira vatungamiri veZimbabwe Electoral Commission kuti vasiye mabasa. Nasi America inochirechedza gore rekutanga kubva zvakaitwa mirizhonga paparamende pakafa vanhu vashanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1379 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi mapfumbamwe nevaviri 5092. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane gumi nezvipfumbamwe zvine makumi mashanu nevanomwe 219,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mana nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,147,992. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu 3,161,795. Vabaiwa nhomba yetatu vava chiuru chimwe chete nemakumi mashanu neumwe 1,051. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vari kutungamira sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanofanira kusiya mabasa nekuti vakundikana basa. Izvi zvinotevera mashoko ekuti gore rapera rose ZEC haina vanhu vakawanda yavakanyoresa kuti vavhote musarudzo dza2023. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti dzimwe nguva havasi kukwanisa kunyoresa vanhu nekuti vekuhofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vanenge vasingakwanisi kupa vanhu zvitupa zvinodiwa pakunyoresa, uye vachitiwo dzimwe nguva vanenge vasina zvikwanisiro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaangarivhume.
VaZulu, takafunga kuti tiende kuZEC mushure mekunge ZEC yabudise nhau dzekuti ivo gore ra2021 vakanyoresa bedzi vanhu vanoita 2971 manew voters. Mushure mekunge vapuwe budget re11.6 billion RTGS, inova mari inosvika iyo mari inodarike $100 million pagore iroro kuti vanyorese vanhu kuvhota, asi ivo vakanyorese vanhu bedzi vasingasviki zviro zvitatu. Saka izvozvo zvakatishungurudza kuti taida kundonzwisisa kuti sei paite incompetence kana kusagone basa kwemhando yepamusoro zvakadaro. Tasvika kutambirwa kwedu kwanga kusina kumire zvakanaka zvachose, nokuti aingove mapurisa kubve panze, pagedhi aive mapurisa, pareception yeZEC aive mapurisa anepfuti. Nokupinde mukati muZEC office takatozodaidzirwe munhu weZEC nemupurisa.
Ndiani chaye wamaida kuenda kunoona vangarivumi?
Isu taida kunoona wa Utoile Sly Gwana, Chief Elections Officer. Atina kwasa kubaona. Takango zoona bezi Director of Public Relations. Leshinzi makomishina vese havapu. Saka kubati kubutambiru wa kwedu kwa kanga kusi kwa kanyanyo onaka. Kana kunofaza sesho taita risira. Asive takazo taura nao havo, takazo kurukura ninyaya zitanga tafambira.
Ndiye zipi nyaya za maka kurukura?
Tiche kutanga, tatisu sulano wakanyoreza hava shoma. Zeki nofana kuti ishande sezvo inosungirwa wakunzi iite. Chechipiri ma registration sender anguribedzi 70 toti 61 plus 10 which is 71 nyika yese. Saka iwayo mashoma zvakanyanya zvokuti kuti munhu andonyoresa kuvhota anofana kufamba nzvimbo yakareba chaizvo kuti asvike nzvimbo yekundo register. Ende huyewo tikakurukura nyaya kuti vanhu vari kushaya interest mumaprocess ezeki. Ende huye vanhu havasi kuvimba nekutembe zeki.
Mungapa muenzaniso.
Saizo zivani waka wanda vasi kutenda kuti vanhu bedzi 2900 vakanyorese kuvota. Saka ndo zvimwezve zvinhu zvatakurukura navo tichitaura kuti ngazvikurumizwe ngapaiswe masenders akawanda ekuti vanhu vanyorese kuvota. Ivo vakativimbisa kuti iwaya masenda ari kuiswa by February kuti munhu wese agone kunge achikwanisa kunyoresa ari pedu. Ndo dzimwe dzenyaya dzatakurukura navo.
Asika vezeki vanoti vanomboshaya voka zvikwanisiro. Eva ngarifumi.
Pamari chekutanga vatiudza ivo kuti vaka receive kana kuti vakapuwe mari yavo yakakwana kubve ku budget renyika 11.6 billion RTGS. Saka vana dambudziko remari. Chechipiri kuwane mari yevanoti outsourcing yevanotsvaga kumadona nevanhu vakasiyana siyana pama programs avo ekushambadza kudzi radio nemamwe ma program avanga vachiita. Saka mari vari kuwana. Ende huye chetatu ukapinde pa ofisi yezeki despite kuti panga pakazare mapurisa angane futi motokari dzakanga dziripo dzakapakwa mukati ma 4x4 dzakawanda zvokuti zvinoratidza kuti mari iriko. And any citizen angada kuenda kundoona ngaandopinda pa zeki aone mhando yemota dzakapakwa kuti ndifunge kuti mota idzi dzine munhu umwe naumwe yake kana kuti dzimwe dzacho dzingori mota dzakatengwa. Saka nyaya yemari hatingadi kuti idambudziko kuzeki nokuti mari vanayo.
Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro makweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akamirira sangano reproject vote 263 anyorera kuZimbabwe Electoral Commission achida kuti apiwe magwaro emazita evanhu vakanyorisa kuvhota ose ari maviri anoti repadande mutande nerebepa. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vanoti chiri kudiwa nesangano reproject vote 263 ndechekuti rikwanise kuverenga kuongorora pamwe nokunzvera zviri mugwaro revavhoti iri maringe nebumbiro remutemo iro rinobvumidza kuti vanoda kunzwisisa vawaniswe gwaro iri nezek. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri weStudio 7 na vamafunda.
Mukoma God Zvumupanga rakamirira project vote 263 wakanyora tsamba musi wa 3 January 3 ndira vachikumbira kuti zeki Zimbabwe Electoral Commission iwapewo magwaro kutsamba electronic voters roll ne inonzi print voters roll of the consolidated voters roll yenyika yese vari kuikumbira kuti wamboionawo wamboongororawo zviri pamutemo dzinotendedzwa neelectoral act muzimbabwe. Vari kuti vatarise nekuti weproject 263 vanga vakaine mabasa vanga vachiita ekuzama kuti vana vezimbabwe varejiste kuvhota asi pakazouya zeki ichivaudza kuti muzimbabwe maka register vanhu 2000 tichiri mugore ra2021 ndopa wakaita kakunyuta. Saka vari kuda kutotarisa voters roll redu vari audite zviri pamutemo vangotarisawo kuti zvakamira sei ndizvo here zviripo izvi ndinanhu wakadai wakadai. Saka tsamba iyi ndo yakaenda kuZimbabwe Electoral Commission takamirira mhinduro.
Danho iri rinobatsira chii tichiona kuti Zimbabwe Electoral Commission iri kuburitsa kuzivisa veruzhinji uwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari nhasi?
Electoral Act yedu yeZimbabwe inotendedza kukumbira kuwana voters roll asana utanga nasi mukajio kama kuma elections apedzisira kuitwa kana ere ya 2018 kana sika kanganisi kana 2018 shuwa pane organization yakakumbira kuwana voters roll in electronic format or in hard copy format in print format ikatopiwa kuti waite waiteo basa rao waite analysis yao electoral act inotendedza dozo anyorwa ne project vote 263 kuti ayo tirikukumbira kuti timutipo voters roll yedu in electronic format ne print format kuti tarise tega to analyze kuti okay tine ono wataka fambizana wataka kumbira kuti wataka batisira kuti wa register kuvota haiso yega organization iyoyo wana wakati one day pana ma organization wakati one day wakamobilize vanhu kuti wadini kuti wana wa register kuvota saka regai tione kuti zekisha kumbira kuti kudii.
Kune vamwe vari kupokana neuwandu huri kuziviswa neZimbabwe Electoral Commission kuti ndo vanhu voga vakakwanisa kunyoresa kuvota zvikuru mugore rapfuura ra2021. Zvingaita here kuti masangano akaita sera muri kumirira iri nevamwe ivo vari kupokana neuwandu ihwohwo vaende kumatare edzimhosva?
Aiwa, regezai tisanyanye kumhanya kuenda mberi, regezai tifambe bhijana bhijana nereka nereka pashemanyika. Tione kuti tite tinzwanane regezai tione kuti zeki zvatakuita chikumbiro ichi totoziva kuti kumashure uku kune mavhotoso akatombopa vanhu anobhadharwa ende kuno vakomana nevasikana veproject vote vanana mukoma Alan Chipoi vanana Fallon Dunga vatokumbira nevasikana nevakomana kuti ngatione kuti zvakamira sei danho repamberi richaonekwawonzi richafamba sei ngatisatanga taanyanya kumhanya mberi regai tione tange takumbira zeki tifadze nokuda kuti tifadza zvakanakidza tewakomana nevagoma gweta edo nakoma tinopfukurwa nakoma paita saurombe vanasisi tinoanasisirasho vasaide kumatare zvikaperera kunyaya dzokunyorerana asi kana zvanetsa matare ndokwatinoenda ndokunoperera nyaya.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday nyanzvi mune zvedzidzo dzinoti gore ra2022 richava gore rakaoma zvikuru munyaya yezvedzidzo munyika, vachiti izvi zvinobva mukuvhiringwa kwakaitwa dzidzo nedenda recovid-19, kuramwa mabasa kwevarayiridzi, vana vechikoro vaibata pamuviri nekurega kuenda kuchikoro kwakaitwa nevana vechikoro. MuNewsday makare, mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vanonzi vatambira zvakabuda musarudzo dzebato ravo idzo dzichiri kukonzera mutauro mubato iri. MuChronicle, sangano reApex Council rinoti hapana kuramwa mabasa kuchaitwa nenhengo dzaro sezvo pane urongwa hwekuita huri kure nehurumende yesvondo rinouya pasi peNational Joint Negotiating Committee. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Koma vanhu veZANU-PF avo tavajaira. Uyo muyutsi uyo ari kutaura uyo nyaya yokuti ZANU-PF haina kumboita musangano pakati pecovid-19 ichiuraya vanhu. ZANU-PF yakaita misangano ichirambidza MDC vakabatsira Monzora kutora Harvest House nguva yecovid. Saka izvavari kutaura zvoita hazvijaira nezvezanupf vanenge vachitoitirawo kuti vasadzingwe kana kurya kutsigira nhema idzodzodzi. Ndizvo zviri kukonzera nzara munyika, izvi zviri kukonzera kuti nyika iparare ishaye kana dignity muupenyu hwevanhu. Zvakare ZANU-PF zvayakuita izvizvi zvakashata zvisingaiti nyika, hakuna kwairi kuinda. Nyika yainda kumawere zviri pachena, hapana kana munhu angambofungidzira, hapasisina.
Mambwa sei vashamari veStudio 7? Haisu tiri wapenyu zvedu, Happy New Year, gore idzva. Hai, ndoda kutaura zvangu kuti aiwa pakati apo peZifapo neFIFA dai paita kunzwanana bhozesha. Isu hatidi zvekushayiswa mutambo, kushayiswa bhora. Tinoda bhora isu, tinoda soka. Atinuti mauri asa dzingwe. Ai wai wa ndaipaitwa kumbwana napo nguva iripo vasazvitutumadzawo.
Ah, pastudio 7 pamuri sei sei. Vashamarari vana Raymond wande nevamwewo. Ya, tokutendai nekuti panhau. Ini ndini Petros Ncuve, ndiri paBotswana. Ndachikumbirawo kuti hurumende yedu yeZANU-PF vambozivawo kuti isusu tiri vanhu vanenge vakapasawo zvikoro. Hati hatina zvekuita, tiri kuno kumabasa kuno kunze kwenyika kunoku, kwati kushandisira tichimbunyikidziyo. Tinokuva senhapwa. Aiwa, aiwa, aiwa. Vanana havana Mnangagwa, ngavati proplan. Asi zvisinei hazvo, 2023 mukomana ari kupinda muofisi, ndatenda.
2023 tinofanira kubuda nouzhinji hwedu tondosvika tovhotera vanaNelson Chamisa. Nokuti ri bato reMDC, MDC IT handiri kuoni zvakanaka. Ringi toda kuita zvakaita Margaret Dongo gore riyeri zvokuti mavhotsi asati anaunzwa obva ati vanhu vangu chisai kuna vamugabe. Saka munzvoro uyu handimuoni shapushapu, anenge andoda kuti vanhu vangu isai kuna Munangagwa. Ndozvandiri kuona, saka ini tetese ndovhotera Chamisa vapinde panyanga.
Vana veZimbabwe, Zimbabwe, ngatibatanei Zimbabwe, tikurire nhambo Zimbabwe, tina vachamisa Zimbabwe. Vana veZimbabwe, Zimbabwe, ngatibatanei Zimbabwe, tikurire ZANU Zimbabwe, tina vachamisa Zimbabwe.
Ndinokutendai pastudio 7. Vana veZimbabwe ngatibatanei nevari kunze, tikwanise kudzoka tizorejista, tipedze nhamo yatambudza kuti tisangoramba tingomberereka nenyika tisatambudziwa nedzimwe nyika. Ndatenda zvangu, ndini Chikwana ndirikakapa.
Kwazai muri Zimbabwe, kwazai muri Zimbabwe. Haina hangu ndaungotaura zvamwe ndakarerekera pagogo nemangu South Africa. Handira kutaura zvamwe ndakataura nenyaya yechanda. Handira kuti tese tipepuke magogo etu vanga kutarisa munhu wekuvhotera. Hatimbodi kana fani zvokuti tori tutavhotera munhu obva aiita zvake zvokuita zvemagirlfriend otama kana nemusha wake. Zvatakamuvhoterera hachaiti. Chanda out office. Tokuda vanhu neshanduko this time. Tokuda vanhu vakamutsa panyaya yebasa. Hatisikuda vanhu kuti tikavhotera taparadza imba yake. Hatisikuda vanhu vetaipiyo yegore rinotevera. Tofanga kutozoongorora izvozvo. Presidential input hatisikuida kana kuiona futi. Pondo imwe iri kutotitambudza kuarea kwedu iyoyo. Vanonyepera kuti vanotida but havasikuda kutishandisa vanhu. ZANU-PF pasi.
Makadiko vashamarari veStudio 7. Aiwa, isu kwatiri tinofara. Tiri kuno kuSouth Africa kwatakapotera tichitiza nhamo yatinokonzereswa iyi nevanhu veZANU-PF avo. Vanhu veZANU-PF vatitambudza. Asi mashoko angu ndinoti vaya Mnangagwa vakundikana, sezvo ZANU-PF zvaisingadi kubva pachigaro zvava zvakadiva mbopawo vachiwenga. Timboonawo kuti pamwe vachiwenga vangachinja zvimwe. Vambotiitirawo zvavanogonawo vachiwenga. Vamunangagwa vakundikana, dei vanga vachikanda svimbo pasi nokuti zvakunda izvi. Vapiwo vachiwenga kuda pamwe vangaita zviri nani. Pamwe tingadzokawo kumusha tisiye zvemuSouth Africa izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano reZimbabwe National Soccer Supporters Association rinoti raisa chikumbiro kuhurumende chekuti ribatsirwe nemari yekuti nhengo dzaro dziende kunokuruzira maWarriors kumakwikwi eAFCON 2021 kuCameroon. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wetsangano iri vaJoseph Mutau vanoti Zimbabwe iri kuda rutsigiro rwakasimba murwendo rwayo rweAFCON 2021 urwo iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Vamutau vanoti vaiisa chikumbiro kuhurumende chekuti ibatsire dzimwe nhengo dzavo nemari yekuenda kuCameroon kuAfcon kunopa rutsigiro kumaWarriors. Vamutau vanoti vakaita musangano nevamwe vakuru veSports and Recreation Commission avo vakavavimbisa kuti vari kukwidza chemo ichi kuhurumende.
Asi vakati vimbisa vakati vachamira mira kuti pange pachine paine vatsigiriwo vachasvikawo vakamirirawo chi vakamirira chikwata chedu chemaWarriors.
Mukuru wekumahofisi yeSRC vaSebastian Garikai vanoti vakasvitsa chitemo chevatsigiri venhabvu ava kuhurumende asi vakamirira mhinduro. Studio 7 yakundikana kubata bazi rezvemitambo kuti tinzwe kana hurumende ine zvaichabatsira nazvo vatsigiri vechikwata chenyika. VaGarikai vanoti vari kufara kuti maWarriors akasvika zvakanaka kuCameroon, vachiti chinangwa chavo chikuru ndechekuona kuti chikwata chenyika ichi chawana zvese zvachinoda. Vamutau vanoti veSRC vakatendera kuti vatsvagewo dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo mari kuitira kuti vateveri veMaWarriors ava vabudirire kuenda kuCameroon uku.
Vanogona kunge vachidawo kubatsira vatsigiri veMaWarriors kuti vaende kuCameroon. Vakati daiwa tinozvitsigira. Uye zvakare tinotsigirawo kuti izvo avo vanogona kuenda kuCameroon vachishandisa mari dzavo vange vachienda vachinotsigira maWarriors.
Asi nguva iri kufamba pasati pave nechakabatana murwendo urwu sezvo mutambo weZimbabwe wekutanga uriko nemuvhuro apo maWarriors ari kusangana neSenegal. Makore apfuura vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa mari neZifa kuenda kumakundano aya, asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa zvitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFelton Kamambo neSRC. Kudzingwa uku hakuna kufadza FIFA, iyo yakatara musi wa3 Ndira semusi unofanirwa kunge SRC yadzora bhodhi reZifa iri pabasa. Zuva iri rakapfuura SRC ichiti haisi kudzora bhodhi reZifa. Nhabvu muZimbabwe yatarisana nekudzingwa munhabvu yepasi rose sezvo FIFA iri kutorera Zimbabwe matano akaomarara. Murwendo rwekupedzisira kuAfcon kuEgypt pakaita kunyunyuta kukuru mushure mekunge ZIFA yakabhadharira vateveri venhabvu vakawandisa kuenda kumakundano aya panguva iyo vatambi vaive vasina kubhadharwa mari dzavo. Chikwata chemaWarriors chakabudirira kashanu kuenda kumakundano aya muna 2004, 2006, 2017, 2019 naiko zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Karias.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Papera gore kubva zvakapinda nechisimba muparamende yeAmerica, vatsigiri vevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiedza kumisa chirongwa chekuti vaJoe Biden vaitwe mutungamiri weAmerica. Musi wa6 Ndira gore rapera, vatsigiri vavaTrump vakaita mhirizhonga paCapitol Hill pakafa vanhu vashanu. Nhasi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kutaura pamusoro pechiitiko ichi, asi vaTrump vanoti havasi kutaura pamusoro pezuva iri nhasi. Kusvika pari zvino mapurisa akasunga vatsigiri vavaTrump vakakonzera mhirizhonga iyi vanopfuura 400. Tabata nyanzvi mune zvamatongerwo enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zviri kutarisirwa nhasi maererano nezuva iri.
Mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill mugore rapfuura musi waJanuary 6 inotarisirwa kuti icharangarirwa pazuva ranhasi January 6, 2022. Kunyanya kurangarira avo vakatsakatika mumhirizhonga yakaitika iyi. Tinoona kuti mukuru wenyika vaBiden nomutevedzeri wavo vanotarisirwa kuti vachange vachitungamirira nekutaura pamusoro pemhirizhonga iyi. Tinotarisirawo izvo kuti vatungamiriri Congress ichange ichitonderawo zuva iri pamwe chete nenyika yose, nokuti chiitiko ichi chunhu chakaafekta magariro emuAmerica, mafungiro evanhu maererano ne upenyu hwemuAmerica, zvichienderana nedemokrasi yenyika, kuti vanhu vakava nepfungwa itsva kuti zvinhu zvakadai zvingaitika muAmerica here.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kutaura pamusoro pezuva iri here, uye munofunga kuti zvimwe zvavachataura pamusoro pazvo ndezvipi?
Tinotarisirawo izvo kuti mukuru wenyika vaBiden zvavachange vachitaura pamusoro pazvo zvinova zvinonge zvichirerekera mukubatana kwenyika yeAmerica, vanhu vese veAmerica, zvisinei kuti bato rako nderipi. I think vanenge vachinyanya kuda kusimudzira kubatana nokurespect my elections munyika. Tinonzwa izvo kuti vaBiden vachava vachataura pamusoro pe aimbova mutungamiriri wenyika vaDonald Trump maererano nezvavanoita zvinova zvokuda kudzosera nyika kumashure. Pamwe chete I think pakutaura kwavaBiden ichavawo nguva yokuti vakuridzire vanhu kuti vazvichengetedze muchirwere chadai kunetsa ichi cheCovid, vachienkareja vanhu kukumikidza vanhu kuti vavaccinatewe.
Nezuro chitatu, Attorney General Merrick Garland vakataurawo pamusoro pezuva ranhasi. Chii chamakabata pane zvavakataura?
Gurukota rezvemutemo Attorney General Garland vataura ivo vachiti bato ravanotungamirira kana bato rehurumende ravanotungamirira zvejustice iri vachange vachiongorora nyaya dzose dzezvakaitika. Munhu wese akapara mhosva akatyora mutemo achava achiongororwa kana kuinvestigatewa. Vanotaura ivo kuti department yavo ichatevera mutemo kusvika kumagumo, vachitevera mafacts anenge achiitwa presented.
Komiti yeparamende yeAmerica yakaumka kuti iferefete zvakaitika pazuva iri. Yasvika papi neongororo yaro?
Komiti yeparamende yakaumbwa iyo inonzi iyo January 6 committee kuti iongorore kuti zvakambofamba sei kuti zvinhu zvakadai zviitike. Ichiri kungoita basa rayo, ine vamwe vangavari padhuze nenyaya iyi vayakakwanisa kutaura navo. Kune vamwe vayakadaidza kuti vauye kuzopa chapupu umbovo hwavo nemaziviro avaiita kuti nyaya iyi yakafambiswa sei. Vamwe vakaramba vakaita sana Steve Bannon, uyo angari nengo yaisapota vaTrump.
VaTrump vanotii pamusoro pezuva ranhasi?
VaTrump vanobuda ivo vachiramba vachinyunyuta vachiti ivo komiti iyi yakafomwa kuti iongorore maitikiro enyaya iyi vari kubuda vachidismisa vachiti iyi komiti ndema Democrats awo anenge achida kuti angova anova rigira pasi
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevana vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Bato reTransform Zimbabwe rinokurudzira vatungamiri veZimbabwe Electoral Commission kuti vasiye mabasa. Nhasi America inocherechedza gore rekutanga kubva zvakaitwa mirizhonga paparamende pakafa vanhu vashanu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare maneru anasi apo tichikupai zvimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.